inini nemazi kuti kakonana hazvigoni kuti inini nditi zvinhu yakumba kwangu ndite nhaurirano ndichizilidha inyika rwanya kana kuti inini moti iwe rwanya uya urikuwachinditaurirano newe especially kana inini wazulu murimo mune zvobvo murimo munorovesa vanhu vanenge vachinditeerera inini ndouya kumba kwenyu ndogara nemi ndichitaurirano nemi asi wakaisa vanhu vangu mujere wakaisa vanhu vangu vanhu vari muzvipatara kuchiponda vanhu hazvingadaro kuti nhaurirano dzedu dziitiki inoda muyananisa nehunhu muyananisa anobvumirana navamunangagwa navachamisa zvimwe zvese zvokuti kwai vana kupi vani mumadiscussions navamwe vese munotaura vana vanonzi anava vanoimba vekuhaishiridza va vamuteki wonzi kwai ngavaa kuratidza kuti vamunangagwa havasi pachena nyaya yedambudziko romuzimbabwe haitozi yavo futi navachamisa inyaya yakatanga kuna 1999 zanu ichishandisa mauto kubira maelection kuponda vanhu nezvimwe zvakasiyana siyana so kuti dambudziko romuzimbabwe ripere panoda kuti mdc inotongamirwa navatsamisa nezanu yei nemiritari yavo vagare pasi asi chinhu chingaita kuti zvinhu zvinake ndezvekuti kana vachamisa navamunangagwa vakagara pasi pano muyananisa anobvumirwa vanhu vokuami vanofanira kuuya kumanegotiations ivavo because vanhu vokuami vari necoalition government nezanu iyo ami iri bazi renyika remunhu wese rezanu yemdc rendonga but ami inotraposition ichitapota zanu kubva muna 2000 kubva kumakukura hundi muna 2000 muna 2008 maelection saka emi nhaurirano nhaurirano dzipi zvadzo dzinokwanisa kuitwa pasina marepresentatives eami kuti anzikoti kutambisa nguva
asi anga atungamiriri nhaurirano idzi ndiani nekuti takamboona paya anga ari mutongi gava yanga iriyo sadak neafrican union
aiwa vanhu vomusadak nemuafrican union ndo vanoziva kunyanya nesouth africa nhaurirano dzinofanira kutungamirwa nemunhu anobva musouth africa because zvinhu zvichiitika kuzimbabwe zviri kunyanya kubata spirit zvakanyanyisa south africa ndoupfumi hwayo nevanhu vayo kana vambeti vakaripeya chero vakambeita zvavambeti zviya zvachitori nani
asi kavamwe vanogona kuti iro bato reanc rinenge riri kubuda kapachena kuti rinotsigira zvese zviri kuitwa nezanu pf
haritsigiri zvese plus iyo ikabuda ichiti hurumende iripo chakati 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 inozotadza kuti idini iyananisa tarira kana vamugabe vazulu pavakanga vachinetsa south africa yangobuda ichiti kwaiti diplomacy asi ndiye akazoita mutongo gava sadhaki chaiye ikazobuda ichiti aiwa sarudzoenze 2008 anga asiri maelection anga ari mazanabwanana handifunga kuti south africa yangatadza kuona dambudziko romuzimbabwe nekuwanda kwatakaita muno musouth africa vanhu vachitiza kumutongi wezanu hamugabe